Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change voronga kuita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwevaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kwemamwe makore matanhatu. Dare reInternational Court of Justice nhasi rapa mutongo unoti Israel itore matanho osa inokwanisa kudzivirira kuurayiwa kwevanhuwo zvavo muGaza. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfghan kuIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vanoti vachaita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge vanga vari mutungamiri webato vaNelson Chamisa vasiya bato iri nezuro. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzazivisa kuti dzakatosiya bato iri navachamisa uye dzamirira kana dzichazodzingwa muparamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera nhengo dzeCCC muNational Assembly vaClifford Chatwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino, asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebhara richatorwa, asi bhara guru ratopiwa, ndo bhara renyika, ndo bhara rinotevedzerwa. Munoziva vachamisa ndo vakakunda zvine mukurumbira. Matiwi mana ese nyika vanhu vese vaiti chamisa titungamire.
Vashatwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavabhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha ndechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiyuzi kwakasiyana-siyana, nokuti hatinangomuka tamira muchipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vatiwesa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Muzvare Fadzai Mahere vaAgents Gumbo navaDaniel Molokele dzazivisa kuti hadzishinei neCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navachamisa. Vamulokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muCCC.
Pati pati tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana chipanana vachinzi the existing members of CCC. Isusu ndoo vanhu vanotofanira kutidzinga because I personally insisted to be a member and ndogona kuringwa nerecord.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vachamisa, asi vakati danho iri rinogona kudziomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisazve kudzoka, nekuti izvi zvitarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinoda vachamisa kuvatevera.
Zvimwe dzacho tatotaura pamadandemutande pamaemba X
Vanongora
nyatsi matunge rwenyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vegezela Gumbo vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richangogana vachamisa vane mukana wekuita izvi vasina dambudziko.
Inini ndofunga kuti step iri right chaichai yekuti vanhu vaya vanofanira kudenounce chitripu C just chava voramba vari muchi muparliament kusvikira chava atora step yekuva recall vakarecall ndobva vanozogona kupinda under ticket renew party inenge yafoma.
Nhengo zTCC dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichitevera kusiya bato kwavachamisa. Zvichakadai vanozviti ndivo vakapano bada chigaro chemunyori mukuru weTCC Vasengezo Chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenyi Kore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chinove chigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato. Amai Karenyi Kore vaudza Studio 7 kuti havani chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi.
Hapana tambiri kuziva, ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa. Ndinogo replace president Chamisa, ndichiva replace ndiri mumhepo. Uno replace pani? Ndiri ndeka here ende ndava replace zvaita.
Zvichakadai vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupura ito garepi vanoti kubuda muparamende kwenhengo dzeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende nekuti zano PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika TCC.
Isu sezano PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinowandu muparamende macho ivo vashoma. Kutoshaikwa kwavo kunogona kusatoonekwa nokuti vagara vari vashoma.
Vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kwezano PF mubato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu. Bato reTCC rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato reMDC ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mushure mokunetsana namuzvare Tokozani Kupe. Vakazosiya zvakare bato reMDC Alliance mushure mokunetsana nava Douglas Monzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
The Voice of America, VOA.
The International Court of Justice, kana kuti ICJ, nhasi rapa mutongo unoti mauto eIsrael anofanira kutora matanho ose anokwanisa ekudzivirira kuurayiwa kwevanhu vechiPalestine vari muGaza Strip. Mutongo uyu unotarisirwa kuunza kugadzikana muGaza kana Israel ikautevera, asi dare reICJ rinonzi harina masimba ekumanikidza Israel kutevera mutongo uyu. Asi kunyange hazvo paita mutongo uyu, mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati nyika yavo icharamba ichienderera mberi nehondo yekudzivirira vanhu vavo, vachiti chipomerwa chekuti vari kuuraya vanhu kana kuti genocide manyepo. Ukuo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vati vanotarisira kuti Israel ichamira nemutongo wedare International Court of Justice wekuti inofanirwa kutora matanho ekudzivirira kuurayiwa kwezvizvarwa zvePalestine muGaza. South Africa yakaenda kudare ICJ ichida kuti Israel imire kurwisa muGaza umo iri kunzi iri kuuraya vanhuwo zvavo ichipara mhosva dzehondo. Dare iri rakapatsanura nyaya iyi kuita mbiri yekuti Israel imire kuuraya vanhuwo zvavo nemhosva dzehondo iyo inonzi ichatora nguva kupera kunzwikwa nedare iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Mutongo wapuwa nedare guru reInternational Court of Justice unotambirika zvakanaka zvikuru nekuti waita zvatanga tichitarisira. Mukacherechedza nezuro pamakandibvunza ndakataura izvo zvabuda mumutongo. Vazongosiya havo kuti Israel ngaimire hondo nehamas kuGaza, asi zvavataura nemamashoko zvinoreva kuti Israel inofanira kumira hondo iyi.
Tinozwa kuti iro dare ICJ harina masimba ekumanikidza Israel kumisa kurwisa muGaza kana kuti kuinforce mutongo warapa iwoyo. Zvinosiya papi mutongo iwoyo?
Ringava haro risina masimba ekumanikidzira kuti Israel iite zvarataura, asi zvinonyadzisa zvikuru kana Israel ikaendera mberi nekuita izvo zvarambidzwa nedare guru. Zvinoibuditsa iri nyika isingateedzere mutemo. Zvosiyawo nyika dzanga dzichitsigira dzakaita sana America dziri panyanga dzamushore, nekuti kuti dzitsigire kutyorwa kusaremekedzwa kwemutongo wedare guru rakaita seirori, zvinoita kuti mangwana dzikaendawo nenyaya dzadzo, zvinoita kuti zvireruke kuti dzimwe nyika dzisateerere. Ngatirangarirei kuti dare rakatonga pamusoro penyaya yava Albashir, ikatonga pamusoro pava Putin vekuRussia. Saka ngatimboitaise kuti ivava vaviri varamba kuti aiwa hatisoda kuzviteerera zviri kuitwa, America inosara iri pasi.
Tanzwa iyo Israel yatozivisa kare kuburikidza nemutungamiri wehurumende yavo vaBenjamin Netanyahu kuti havasi kuzomira kudzivirira vana veIsrael. Zviri kureva kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi kaizvo.
Hongu ichaenderera mberi hayo, asi zvichanyadzisa kuti iwane rutsigiro rwuri pachena pamusoro pezvainenge ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Munangagwa vadoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamirira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kwemamwe makore matanhatu. Justice Chigumba vakatungamira kuitwa kwesarudzo dzegore ra2018 nedzegore ra2023 dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka nemasangano anosanganisira SADC, African Union neEuropean Union. Kudongwa kwavo zvakare kunoreva kuti ndo vachatungamira sarudzo dza2028. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya avanoshanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions.
Zvinoreva kuti vana veZimbabwe vacharamba vakagumbuka nguva reyeki dzesarudzo, nokuti tinoziva kuti mai Chigumba ndivo vaichochoropodzwa neripoti yeSADC yeseo munyaya iyi, vachidziwa havagone basa vari kukonzeresa kuti vanhu vatongwe nebato rinenge rakundwa musarudzo.
Tichitarisa nyaya yakataurwa neSADC pamusoro pesarudzo dzegore ra2023, pane tarisiro here kuti vange vachiteerera zvakataurwa neSADC pasarudzo dzegore ra2028?
Zvatoratidza kuti hurumende yedu mutungamiri wenyika havateereri zvinotaurwa neSADC, vanodzerera SADC. Nekuti kana SADC aiitoropodza SADC, vanga vasingatoropodzi mutungamiri wenyika, vaitoropodza mutungamiri wekomishin weZEC. Saka zvitotaridza kuti pachatora nguva kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinge dzichigamuchirwa nevane veZimbabwe, nekuti ivo vakonzeresa dambudziko ndo vachiri muzvigaro. Saka zvatoratidza kuti aiwa hapana, hurumende yedu haina kuzvimisira kutinge ichiteerera shoko reSADC.
Tichitarisa nyaya yeutongi hwejekerere, zvinorevei kuvanhu veZimbabwe uyezve zvingagadziriswa sei?
Zviri kutoreva kuti utongi hwejekerere hauchatowanikwi makore ano ari kuuya, nekuti ivo vaiitoo vanogadzirisa nyaya dzeutongi hwesarudzo vaiswa vachizikamwa kuti vanotsigira Zambia, uyezve vaitwa vadzorerwa vachizikamwa kuti ndivo vakatsoropodzwa neSADC. Saka vanhu veZimbabwe ngatinonga vatogadzirira kuenda kumatare makuru, nekuti mutemo rinotaura kuti kana tisina kugutsikana sevagari vemuZimbabwe tinoenda kumatare, uyezve tine opportunity yekuti kana kuti tinge kuite parliament, tiite petition parliament, nekuti haitozvino muparliament hamuna mamhengo dzinopitisa dzakakwana. Saka vana vaZimbabwe kuti vagadziridze utongi hwakanaka, izvi ndazvo zvigaro zvatoitwa kuti Mai Chigumba vasadzorerwa muchigaro chekomishini.
Vari Joyce Ngwenya, vanoongorora zvematongerwo enyika, vachishanda zvakare nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, vachitaura parunhare naTaboka Ncube Studio 7 vari muHarare. Nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe matunhu eMatabeleland South neMatabeleland North kumuzinda weState House muBulawayo mumusangano wekuti vapete urongwa hwekugadzirisa gakava rakakonzerwa negukura hundi mumatunhu aya. Hurumende inoti iri kutora danho iri senzira yekunza runyararo uye kupodza maronda, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti havasi kutambira chirongwa ichi vachiti hachisi kubatwa zvakanaka sezvo chiri kusiya mamwe matunhu kunze akaita seMidlands neBulawayo, uye kuti vatori venhau vari kurambidzwa kupinda misangano yekunzwa zvinobvamo vanhu vakashungurudzwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHighcourt remuKenya ramisa kuendeswa kwemapurisa kuHaiti, uko vanga vachitarisirwa kubatsira kurwisa zvikwata zvatora zvikamu zvizhinji zvekuta guru rePort-au-Prince. Haiti inyika ine hurombo uye iri mudunhu reCaribbean, yakakumbira rubatsiro kubva kunyika dzepasi rose kuti ikwanise kuparadza zvikwata izvi. Mutongi wedare reHighcourt Judge Chacha Mwita vati Kenya inokwanisa chete kuendesa mapurisa ayo kunyika dzaine zvibvumirano zvinoenderana nayo. Vagari vekumaruwa ekwamurehwa mumisha yekwamhembere, mutsahuni nemadziya vakatsika madziro gore rapera vachiita chirwirangwe kuitira kuti kambani yekuChina inoita basa rekuchera matomba anokosha isapinde munzvimbo mavo, umo yaida kuparadza makomo mana ichichera matombo kubva mumakomo aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeJenshen inonzi yaida kuparadza makomo anosanganisira dombo rembudzi, chisena, nyaungwe nehurekure kuti ikwanise kutora matombo akagadzira makomo aya. Asi kambani iyi chiri kufambira nyaya idzi, vagari vekumaruwa yekwamurehwa vakanzwa nezveurongwa uhu ndokubva vatsika madziro vachiti havadi kuparadzirwa zviwanikwa zvavo. Ambuya vechikuru vanogara mujinga regomo redombo rembudzi riri mumusha wekwamhembere asi vasina kuda kudomwa nezita ravo, vanoti pakatanga runyerekupe rekutengeswa kwemakomo aya vakatomboona vanhu verudzi rwechiChina munharaunda mavo vachingombeya mbeya.
Takataona kaviri vachipfuura nepano panzira vachienda vakada vakayambuka vakanosvika kubridge kumiruko. Hatizozoti vakagumira papi ipapo. Rimwe zuva futi vakauya vakadai vakabva vazodzokera kudai. Takaona maChina personal kuti aona mumaziso medu, tikakahadzika kuti kuva nava vakuya muno kuzvakufamba sei.
Mumwe mugari wemujinga regomo redombo rembudzi valenmo mupatsi vanoti hazvigoni kuti makomo avo aparadzwe.
Ina hanzika kuzvinhu kwazvo zvekupwanywa kwegomo nekutandaniswa kunze tenetsoga nekwatakuda kudoisa, ina hanzi kutombora hamba kana kuzvinzwa. Kuzvinoiwo purezidendi vangazotikanganwawo kubva taakudetwa so nemachina iwayaya kana vakazotirova havo kungfu asi tichamboramira ipapapa.
Mumwe ari kudya marasha achiti makomo emunzvimbo iyi haafaniri kupazwa ndiva Godfrey Nyamasvisva.
Hatidi ni rubbishi yakadaro, hatitodi zvamuchose. This mountain or these mountains, they must be there forever. Takakura isu gomo iri kairi, tikararama negomo iriripo iri. Vana baba vedu vana sekuru vedu madzitateguru isakararama negomo irori iri. Iheritage yakanaka kwazvo, rinoyera gomo iri.
Studio 7 yakataura one anga achibatsira kambani ye Jensen kufambira mapepa ekuti vakwanise kutanga basa rekuchere matombo avanoda mumakomo aya va Bright Chimbiro avo vakaberekerwa munzvimbo iyi. Vachimbiro avo vanova nhengo ye Zimbabwe Prospectors Association uye vari chipanga mazano munyaya dzekutanga migodhi muZimbabwe vanoti kambani yevanhu vekuChina iyi haina kuzoenderera mberi nechishuwo chayo mushure mekunge vanhu vaita ruzha vachiratidza kusafara kwavo neurongwa hwekuchera matombo kubva mumakomo aya.
The company got to be the other one who was to stop us from the street. Why have I done? Was one guy to move? No. It can actually raise my emotion to this extent. There's no way I'm going to put my mind here. So I was trying to put it up on internet. But I'm going to go, no. I think that too much of a human to do it. To be honest, I was totally interested. I would say, if it invests face.
Vachimbiro vanoti semwana akaberekerwa munzvimbo iyi vaida kuti vagari vataurirane nekambani iyi zvavanoda kuti zviitwe nevaridzi vekambani iyi munzvimbo mavo kambani iyi isati yatanga kuchera matombo asi urongwa hwavo hwakavhiringwa nevanhu vari kunze kwenyika vakatanga kuisa mashoko pamadande mutande asi vasina ruzivo nezvaiitika. Semaonero avo vachimbiro vanoti vanhu vemunzvimbo iyi vakarasikirwa nemukana mukuru nokuti ivo vanoziva zvinofanirwa kuitwa nemakambani anoita zvezvicherwa uye vari mwana wemunzvimbo iyi anoziva chivanhu chose chinofanirwa kuitwa panyaya dzemakuva. Munyori mudare ramambo Mangwende vaCosta Gatsi vakaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti kambani yekuChina yakasvikawo kumahofisi avo asi vakaiudza kuti vagari vemunzvimbo yavaida kunoshandira vaive vatika madziro.
Takaenda iko takaenda ma7 villages makansira wavo nemasekretari avo ndizvo zviri kudiwa nemachina izvi asi isusu simba rehove riri mumvura imi ndimi mvura yedu mumakomo mune zvino yera. Saka mavhiji yedzi nemanharaunda vakatotanga kutaura ivavo.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru anoona nezvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda mubazi reEnvironmental Management Agency vaLibert Mugadza vanoti EMA isati yawana magwaro anobva kubazi rinoona nezvezvicherwa rinovapa simba rekuti vaongorore kukanganisika kunogona kuitika kunharaunda kana kambani yeJenshen ikapiwa mvumo yekupaza makomo emamurewa.
Isu tinotangira pakunge munhu atenderwa kunzi anogona kushanda ipapo takutarisa mashandiro achaita kuti achararamisa sei nharaunda dzaanoshanda ari dzichigona kuzosara dzichigona kupa pundutso. Saka tinopinda nemapepa anonzi Environmental Impact Assessment asi pari zvino asati tasvika padanho iroro vachiri kugadzirwa pavo nemaini.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvezvicherwa vasvoda zhemu vanoti bazi ravo harisi kuziva nezvenyaya iyi uye richaiferefeta.
You went to do an investigation guys. Ndonga toziva kuti zvizvi zviri kuitika isusu now that watudza tinogona kuita our investigation then itokupa the response kuti zvizvi zviri kuitika.
Patazoedza kubata vazhemu tisati taenda pamhepo pamwe chete nemunyori mubazi ravo vapfungwa kunaka vaviri ava vanga vasingadaviri mbozha nhare dzavo. Mukuru wesangano rinoshanda munyaya yezviwanikwa zvemunyika yeCenter for Natural Resource Governance vaFarai Muguu vanoti kana hurumende ikazodzvanyirira zvido zvevanhu vekwamurehwa ichibvumidza kambani yekuChina kupaza makomo aya inenge yoratidza umbimbindoga.
Hurumende yapandukira vanhu kuburikidzwa nekusainirana zvibvumirano nemakoronera asi mainvestor ari kuuya matsotsi asi mainvestor investor munhu anosiya nzvimbo yava zviri nani kudarika zvaakaiona iri saka iri kuitika iyi muchirungu tinoita organized crime.
Runyerekupe rekutengeswa kwemakomo ekwamurehwa aya rwakatanga muna chikunguru gore rapera zvakakonzera bongozozo nekusagadzikana muvagari vemunzvimbo dzakapoteredza makomo aya. Hurumende iri kushorwa nevanhu vakawanda kuti iri kuramba ichipa makambani ekuChina mvumo yekuchera zvowanikwa zvemuno asi makambani aya anonzi haana chinobatika chaanowanisa nharaunda dzaanenge achishandira vamwe vachitiwo vakuru vakuru vemakambani aya vane utsinye. Makomo anoti Dombore Mbudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure anonzi anoera uye anobatsira nharaunda dzakaakomberedza nezvinhu zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri mujinga meDombore Mbudzi, ndini Tobias Mudzingwa.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kuenderera mberi kuIvory Coast mangwana. Zvikwata zvemusadhiki zvinoti Angola neNamibia zvichitatsurana pamutambo wekutanga mushure mekumbomira kwemakwikwi aya kwemazuva maviri. Mumwe mutambo wechipiri uchange uri pakati peNigeria neCameroon. Vatsigiri vazhinji vachitarisira zvikwata zviviri izvi kuti zviratidze kuti ndechipi chichabudirira. Sadiki vatsigiri venabvu musadiki vari kufara kuti dunhu ravo rakakwanisa kuita zvikwata zvina zvinoti Angola, Namibia, South Africa neDemocratic Republic of Congo zvakapinda muround of 16. Ngatinzwei Marvelous Musanganyauye weStudio 7 achiita hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Zvikwata zvina zvinobva kudunhu resadiki zvakabudirira kuti zvisvike chikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup. Angola, DR Congo, South Africa neNamibia ndizvo zvikwata zvagona kuramba zviri mumakwikwi ekumurudza mukombe ari kutambirwa kuIvory Coast. Pazvikwata zvekusadik izvi, Angola ndiyo yakagona kukunda kakawanda nyange hazvo yakatanga nekupedza mutambo wavo wekutanga 1-1 neAlgeria ndokukunda Mauritania 3-2 ichipedzisa nokudya Burkina Faso 2-0. Angola yave kusangana nechimwe chikwata chinobva kunyika dzesadik Namibia zvichireva kuti dunhu rino richatova nechikwata chichabudirira kusvika muchikamu chinotevera.
Tombotarisa chikwata cheDRC Congo. Munoona chichizobuda sei mumakwikwi aya?
DR Congo yakapedza mitambo yayo isina kukunda kana kukundwa ichiita 1-1 neZambia neMorocco ndokupedza chikamu chekutanga 0-0 neTanzania. Zvino kwava kuenda hakuna kupedza mitambo iri mangange, saka DR Congo inotoda kuti vakomana vayo vagone kumwisa shure mokungogohwesa chibodzwa chimwe mumitambo mitatu. Chibodzwa chavo chimwe mumitambo yavo mitatu iyi chakabva kuchikomana yaona wisa.
Tombotarisa chikwata cheBafana Bafana cheSouth Africa apo. Munoona chichizofamba sei mumitambo iri kutevera tichitarisa matambiro achakaita mumakwikwi aya?
Chimwe chikwata zvee chichamirira dunhu resadike pazvikwata 16 zvasara, iSouth Africa nayo yakapedza iri pachigaro chechipiri pamberi peNamibia iyo yakapedza iri pachigaro chechitatu mugurupu mavo. South Africa yanga yatanga mitambo nekukundwa neMali 2-0 asi yakazo dzoka pamutambo wavo wepiri neshungu ikakunda Namibia 4-0. Vakomana veSouth Africa vanozikanwa zvikuru nezita rekuti Vafana Vafana vakazotsindira basa rekuenderera mberi nokupedza chikamu chekutanga mumutambo wavakaita mangange neTunisia 0-0.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelous Musanganya weStudio 7 ari parunare muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutaura pamusoro pekusiya bato reCCC kwakaitwa nevaive mutungamiri waro vaNelson Chamisa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne-15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCCC voronga kuita musangano wekuziya kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwakaita vaive mutungamiri webato vaNelson Chamisa. Ini dine jonga kandemi rindri Washington DC. Ndokusia mwina taboka ngube.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami. Angiseyi lunga le Triple C.
Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe nginyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezinduna zemathebelele North le South kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Umthethandaba owe-International Court of Justice namuhla unqume ukuthi ele Israel kumele lithathe amanyathelo aqinileyo okwenqabela umbhuqazwe wokubulawa mahlana kwabantu eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuthiya isikhundla komkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukuthiye abalandeli baleli bandla bedidekile bengazi ukuthi benzeni. Amanye amalunga edelele parlamente lamakhansila aleli bandla bathi bayalandela uChamisa lapho ayakhona. Kubika intatheli zindaba ya Studio 7 uEzra Chisasvanda.
UChamisa uthiye ibandla leli izolo esithi selihluthune libandla leZANU-PF njalo uthi lisebenzise umnumzana Sengezo Tshabangu othi unobhala jikelele we-TBC ukulibhidliza. UTshabangu uthi uyakwamukela ukukhalala kukaChamisa.
Sinifisela inhlanhla ukuthi ahambe ayetshumayela iBhayibhili ngami ngoba uPresident usitshengisile ukuthi u-gifted kakhulu ezintweni ze-church. So sisuka lapha siya phambili. Sile leadership yayivele ikhethiwe njengoba nayo yayikhethiwe ku-Congress eGweru ngo-2019. That leadership yiyo ezakhetha-ke u-acting president athathe over, then silungiselela i-Congress ukuthi siyekhetha i-subsecutive leadership.
Omele isigaba sewange kumandla le-TBC edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele uthi laye usetshile ukuba lilunga laleli bandla.
Nami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami. Angiseyi lunga le-Triple C. Ngizoqhubekela phambili ngiyi-member of parliament yewange central. Angaresign ukuba ngu-MP. Kuthiyena ukusuka ku-political party lokusuka e-parliament. Okwamanje laba abazibona bengabakhokheli be-Triple C balalo ilungelo umbigonya ukuthi bangenze okuthiwa i-recall.
Owayencintisayo emele ebandla le-TBC yebulilima unkosikazi Bekezela Maplanka uthi uChamisa wenze kuhle ngokuthiya.
Mina ngokubona kwami ubaba umongameli wethu Advocate Nelson Chamisa wenze isinqumo esihle esikhulu kakhulu. Loba kade kunzima ngoba usebenzile akula muntu ongambonanga esebenza. Sisebenzile akula muntu ongasibonanga sisebenza. So ukuthi umsebenzi wonke lo ongaka uphonga uphelela emoyeni kodwa ke ube ngasela ndlela angayenza ngayo ngenxa yokuthi ibandla le-Triple C beselingenelwe impehlane.
Ukhansela we-Ward 9 eMpopongo Donaldson Mabutho uthi laye uhamba loChamisa.
Thina ke njengabantu bakhe abalandeli bakhe ama-deployees akhe sithi nyawolunye lo-president wethu. Siyamlandela lapha ayakhona. Ngiyakwazi ukuthi sizafika kuphela one day iZimbabwe izakhululeka simalaye esikhathini sobuhle lesikhathi sobunzima.
Inani labantu likhala ngochabango lisithi nguye obulele ibandla eliphikisayo. Umnumzana Mthokozi Zimlotshwa ngomunye wabo.
Into lezi zokusebenza from ezanupf babeya bezodiliza iphathi bachiye silimele kangaka besifakela abantu bezanupf endaweni yaseulilima konke yonke indawo ilizwe lonke ayindawo lekabuthaba nguvela esiphathanga kahle shemu singabantu bebulilima.
Umnumzana Khumo Mlilo weBhilitane uthi wenze kuhle ngokuthiya uChamisa.
Ngangulindele kudala ukuthi kuba kuyenzeka yavele ahlukane lazo lezi zinto ze-CCC ukuze phela ochabango laba bethathe over njengoba bevele bengani sebeluthathele ibandla lakhe. Hayi ngithi good luck kubo Chabango.
Unkosazi Thuli Moyo usola uChabango.
Inhliziyo yethu zibuhlungise malo ka uChabango. Odilize iphathi yethu enhle kangaka. Kodwa ukuthi thina singabaleka kuChamisa hayi.
Kunabanye abathi uChamisa usebenza leZANU-PF ingaqondakali ukuthi wenzani. Umnumzana Bheki Mlotshwa usola uChamisa.
Amfana nodinga kakhulu wayezithatha into lesenza abantu bakhethini. Icawa ukuthi navele izwe lozabusa yena kusizwe ngayo yonke into. Kathi singakwazi ukuthi vele ungaphansi kwezanu. Izenzo zakhe zezanu wayesetshenziswa izanu. Imali yonke iphuma kuzanu.
Ingcwethu ezicubungula ezombusazwe zithi azethuswa linyathela likaChamisa ngoba kungasikho kwakuqala ukuthi enze njalo engabona seziminya uthatha elinye inyathelo. Zithi njalo waqala ngokuhlukubuka ku-MTCT ebumba MTC Alliance. Wathi sebona sokulokuxokozela sokubangwa ibizwe elithi MTCT isikhona umnumzana Douglas Monzora kulapho abumba i-CCC. Nangu seziminya lokudonselana asekwenza lo Chabangu usekhalele njalo. Okwamanje akwacaca ukuthi uzawenzani esiya phambili uChamisa kodwa kule kungakunga lokuthi engabe lomcabango wokubumba elinye ibandla. Yiba lesinto 7 kobulawayo igama lami ngezachisa sibanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele izinduna zamathebelele North le South kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lwegugurawundi lapho izinduna lezi ezizaphuma khona ngezigaba zisiyakhulumisana labantu abathintwa yilumbuqazwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lezinduna lezi e-State House kobulawayo, uMongameli Mnangagwa uthe uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu ngokukhumisana umlotha selufike esibangeni esiphezulu njalo imihlangano izaqala maduze. Unduna Khulumani Mathema weMadobo uthi umadala icala la kumele angene imihlangano yokukhumisana umlotha le.
Anukuya ngithinta nje ikhona lokho ukuthi kangizwanga laphana uphakathi wenkulumo yonke esiyenzileyo evezwe ukuthi uperpetrator yena uzakhuluma nini njalo ngasiphi isikhathi ngoba kungani kukhangelwe kakhulu ababa affected. Kanti nxa sikhuluma ngebalanced engagement it should be a two-way system of communication.
Unduna nyanga zonke wekhezi uthi sebelungele ukuya kuZulu njalo kumele baye lasemazweni okulabantu ababalekela izwe ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi.
Okulunga sesilungile ukuthi singene ezigabeni sikhulumisane labantu esibaphetheyo ezigabeni. Kunabasegoli abalabaseBotswana loba labangaphi loba kuliphi lizwe ozizwa kumlungele ukuthi afike la yazosinika ama-submissions akhe. Siyakuvumela njalo siyaku-encourage ukuthi ababuye sikhulume.
Inkokheli zamabandla ezokholo ehlukeneyo lazo zingene umhlangano walamuhla lapho u-Archbishop Alex Thomas webandla le-Roman Catholic agcizelele khona ukuba labo bayaphatheka uhlelo lokukhumisana umlotha lolu.
Lamhla State House lapho kobulawayo lapha sahlangana lezinduna zonke lapha
Matabeleland South and North mayelana le ground issue. Hayi sifashlangana labo savumelana ukuthi zonke saphathisana ukuthi umsebenzi lo uphumelele.
Uchief Dumisani Ndondo uthi isikhathi sesiside loludaba lungakalungisiswa.
Njengoba president sinikela ama chief sizivile mayikhona ukuthi we funding yakho nasikhona. So sesilinda ilaunch kathesi. After bathi it's taking too long. But you are moved to the logistical issues that the approaching Minister of Finance, the Sunday, the Ministry of Finance.
Unduna sinamathenga webhinga yena uthi ukhangelele ukuba abazaqhuba uhlelo lolu abasuka esigabeni sakhe bangene izifundo ezipheleleyo zokuqhuba lomsebenzi.
Baphambanisa bayayithanda sengokuthi senze umsebenzi wangkhona ngoba lakathesi silamalapotwa esabuya lawo kodwa kabakatholi ilast le yadlula training njengoba kwakulama by elections. So khonapho sithina encane ngazoba lenye i-training yabo ukuthi bagcwalise i-training leyana.
Uhlelo lwe-Gugurahundi Genocide Outreach lwasungulwa ngomnyaka ka-2019 kwaBulawayo lwaseluphuziswa yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abanye abalwela amalungelo oluntu bathi abalusekeli uhlelo lukahulumende lenkokheli zomdabu lolu ngoba luchiya phandle ezinye izigaba zelizwe ezibalisa inkabazwe leBulawayo kanye labantu abayiziphepheli emazweni angomakhelwane labanye abathintwa yiGugurahundi. Lolu hlelo lusolwa njalo ukuthi luchiya phandle inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lokuvimba intatheli zindaba ukuthi zingangeni emihlanganweni eyenziwa loZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eState House, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usekhethe njalo uJustice Priscilla Chigumba ukuthi aqhubekele phambili ekhokhela ikhomishini ebona ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission okweminyaka eyisithupha. UJustice Chigumba wakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2018 kanye lolomnyaka ka-2023. Inhlanganiso ezithi SADC, AU le-EU zaphuma egcekeni nyakenye zisithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle eZimbabwe. Ukukhethwa kakhe lokhu kutsho ukuthi nguyo zakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusaze njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Lokhu kuyisihluku kakhulu inkinga ngoba nguye lwa umama owathiwa khona yi-SADC wehluleka umsebenzi ngo-2023. Ama-complaints akhona ayacondane naye yena njengophathi sihlalo we-SADC. Ngibona ngathi ngaye kuthiwa khona amalunga e-parliament aphikisayo akhona ebezaphikisa ukujaji i-contract nomama lo ingengezwa ngoba wehluleka umsebenzi akwazi umsebenzi uyasekele izanu PF. Phinde akumanga kuhle indaba lokhetho lapha eZimbabwe.
UJustice Chigumba wakhokhela ukhetho luka-2018 loluka-2023 kulukhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukukhokhela kwakhe ukhetho luka-2028 kutshoni kumbuso wentando kaZulu eZimbabwe?
Kutho ukuthi lokhu kuthi khona laba ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusizi luvele lube yinto ethandwayo ngabantu beZimbabwe. Kuzasala kule nkinga yokuphikisana, kuzasala kule nkulumo yokuthi uSigumba usekela ilo hlangothi alusekelayo. Yikho bengithi mina ngaye kuthiwa khona kula malunga e-parliament aphikisayo akwazi umsebenzi babehle bafake kathesi bahle bafake ibhiyo eyokuthi hathi siyaphikisa ukuthi uSigumba abe ngutyaseten oyizethu. Kutho ukuthi vele ibuze ukuthi sewethu izahlala esedakeni kungahambi kahle.
kulo kungenziwa na ukuze kulungisiswe udubo lona.
Ngibona ngathi isolo sombuso owethu thina oZimbabwe seZimbabwe iyakhuluma ukuthi nxa izidalwane izakhamizi kumbe uZulu engathithisekanga ngokufaka umsebenzi we-public officer kuyakwanise ukuthi abantu bayenze i-petition ku-parliament bekhuluma ukuthi zakhona okokuqala okwesibili uZulu uyakwanisa abe le-class action yokuhamba ku-supreme court ayi-opposa i-appointment ka-commissioner kule ndlela eziningi kakhulu ama-demonstrations asezuwenze ngoba thina siphucukile kodwa imithethantwaba imithethantwaba kumbe i-parliament i-petition singatshengisa ukungafithisekisuthuteki kwethu nge-appointment le.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya olandela ezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umthethandaba wamazwe omhlaba we-International Court of Justice namuhla unqume ukuthi i-Israel kumele ithathe amanyathelo aqinileyo awokwenqabela umbhuqazwe wokubulawa mahlayana kwabantu libutho laleli lizwe esihlengeni seGaza lapho elilisana khona leqembu leHamas. I-Israel imangalelwe ngurhulumente wakwele South Africa yena owacela inkantolo ye-United Nations le ukuthi imise ukuhlasela kwe-Israel eGaza. Isinqumo sanamhla samukele ngenjabulo ngabaningi emhlabeni jikelele okugoqela izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa. Kubika uThuso Khumalo.
Umthethwandaba we-ICJ unqume njalo ukuthi ele Israel kumele limise ukuhlukunyezwa kwabantu beGaza noma ngayiphi indlela ebathinta enyameni kumbe emoyeni. Uthe ele Israel kumele libone ukuthi usizo lokudla nokunye uncedo oluphuthumayo luyafinyelela abantu bakwele Palestine abahlaselwe indlala emangalisayo ngenxa yempi eqhubekayo phakathi kwe-Israel neHamas. I-ICJ ithe njalo ele Israel kumele lijezise amabutho alo nxa ethe adala amacala ombhuqazwe abulala abantu bakhaza ngobuningi i-genocide. Umahluli ulayele Israel ukuthi lazise inkantolo ngemva kwenyanga ukuthi liyabe selithethe waphi amanyathelo ezinqumo ezethulwe lamhlanje. Izizalwane zakwele South Africa lezeZimbabwe zemukele izinqumo lezi ngenjabulo. Nangu umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthuma Bena.
Sitshayela ihlombe iSouth Africa ngokuthi ihambise uhulumeni wase-Israel enkantolo enkulu eyomhlaba. Izinto ezaphakanyiswa nguhulumende weSouth Africa, inkantolo enkulu yomhlaba ivumelane lazo.
Abanye bathi kuyadingeka impela ukuthi ele-Israel livinjwe inkantolo yomhlaba ukuqhubekela phambili lihlasela iGaza ngoba ukwekelwa kwezenzo ezinjalo kuyikho okwabangela ukufa kwezinkulungwane zabantu eZimbabwe ezigabeni zamathebeleland aseMidland ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Esinye isizalwane seZimbabwe njalo intatheli uMxolisi Ncube uthi lobanje eZimbabwe ibhekane nezayo inhlupho kufanele abantu bakujabulele ukuphepha kwabanye.
Into eyenzakala lapho kufanele ukuthi lathi singamaZimbabwe lanxa siphakathi kwenkinga engakanani kwezombusazwe
sizwelane labantu basePalestine ngoba kuyafiwa and kufa kakhulu abantu abangasimasotsha ababizwa ngesilungu kuthi ngamacivilians befela into abangayithandiyo bona. Angicabangi ukuthi abantu basePalestine bonke bayayithanda iHamas.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa, umnumzana Davidson Mbambo laye uthi basemukela ngezandla zombili lesi sinqubo ngoba sivikela impilo zabantu.
Kuzasinceda, kuzoyenza nje ukuthi abantu beIsrael bame nje ukubulala abantu. Kuzosiza futhi ukuthi abantu basePalestine bangalambi ngoba uyabona nje impi le okuhlaselwa kwabantu basePalestine bekuphambanisa yonke into. Abantu bayagula, abantu bayalamba, abantu bayafa. So mina ngiyajabula kakhulu ngoba konke lokhu kuzoma.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Jewish Board of Deputies unkosikazi Karen Milner uthi lobanje bengavumelani le ndlela eSouth Africa ephathe ngayo lolu daba kukhona abakuthokozelayo kulesi sigwebo.
The South African Jewish Board of Deputies welcomes the RCJ's recognition.
Sithokozela ukuthi umthethwandaba kawuthongo ukuthi kubekwe phansi izikhali njengoba kufunwa yiSouth Africa nokuthi uthe abathunjwa yiHamas abakhululwe.
Fundamental requirement.
Umthethwandaba wenkantolo ye-ICJ uyaphoqa ele-Israel ukuthi lilandele izinqumo zanamhlanje. Kodwa akulandlela icacileyo leli lizwe elingabanjwa ngayo ngamandla ukuthi lihloniphe lezi zinqumo nxa lingafuni. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko kumabonakude ekhuthaza ele Israel ukuthi lihloniphe izinqumo lezi njalo lizilandele ngokugcweleyo. Inhloko kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu yena uthe bazaqhubekela phambili bevikela ilizwe labo ekuhlaselweni iHamas. Futhi uthi akuseloqiniso ukuthi benza umbhuqazwe eGaza. Uthe uyakwamukela njalo ukuthi inkantolo le ayichonge ukuthi ilizwe lakhe kumele limise impi. Ngimele Studio 7 eKalahari eNorthern Cape kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwakhathesi ke sizwe imibono yabalaleli.
Studio 7 siyabingelela. Yazi yonke into esisenziwa izanu manje sisegcikeni njengemuva yembuzi. Sibona umhlaba wonke. Uzihambi zihambi le zanu bafuna ukuthatha imali ye-tipu sibeyinikeze ithabako. Uthuma le nto ayikhulumayo uyaphupha emini langathisa ukuthi yena kade ezowina kulo osteoporosis. Bakhiphe i-osteoporosis bangoba befuna ukumfaka yena njengomuntu lwana ofakwayo nje wangeniswa ngebhekto. Ngoba sebesihlulekile ukungena kobulawayo nxa ukuthi laba abantu abasebafuni sebexothweni sebeabasafuneki sebefana lezintsha nje ezinukela abantu. Uthabango wenza i-fraud, fraud ayenza ibonwa ngumhlaba wonke, amakhoti ayamfeva. Into esekugcikeni nje ebonakalayo ukuthi kwenziwa i-fraud. Le nto iyaqala nje ukwenzeka emhlabeni wonke lo jikelele ukuthi amakhoti ayenza i-fraud ebonwa ngumhlaba wonke igcikeni nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkungutongo ayisikhala kakhulu sizadabuka. Abadala batsho njalo, njalo ayikho iyaphapha yangahlali. Ngiyabonga ngumasenga lapho obulawa iphumule emadonkeni.
Malanga Nkomo ekhuluma okay Studio 7 linjani linjani ngikhuluma lo mncedisi Thuma. Malanga Nkomo yekela uba lamanga ukhomnalokho mncedisa ngaphelizane nguye vele yazidulwa ndlibe uncedisa kukuphi akancedisi ndawo nguye vele ebulalayo ungathi nenze ipahlamukela uhulumente yini ayenza uhulumende wakho ndidula lingapha. Malanga Nkomo ukhulile ngumuntu omdala afunda ukukhuluma iqiniso wayelithanda ukugogo simpilzikwasitoromo yiphi ngabe kalikokuzani ngabe liyatho ukuthi uhulumende uyisa idola sizoba ndikuzani sisabhona naezani kampi ezilamangazi vele nguyoluyisa idola kwezilu. Malanga Nkomo ufunda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala okhulileyo abokho ukhuluma into zamanga la.
Njani bathokaza abahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhithwa ejele nge-free bail nakhona ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawa majaji amgwebayo, lawa majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa.
Laba bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo.
Woza, woza, Friday, my God.
Kuhlelo woza Friday liviki sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi ngunkunze emnyama umfana kaMalinga. Lujaha udabuka eTsholotsho kodwa usebenzela kwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elinele ngoma ezinhlanu. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Bonani bantu bakithi, ngiphuma eTsholotsho ePhelandaba, ngikhulele khona lapha ePhelandaba. Kanti ke ngingumfana ke oqale manje ukucula kulonyaka esiphuma kuwo u-2023. Ngiqala nje ukucula ngiqale nge-EP kwi-EP emnandi kakhulu kele.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngangithola kwinombolo ethi 082-376-8006. Ngingaphinda 082-376-8006.
Ubatshiyela waphamazi abalandeli?
Bengicela kakhulu kubalandeli bengapheli amandla, beqhubeke bengisapota njalo ukuze ngikwazi nami ukukhuphuka kakhulu emculweni ngize ngibe sezingeni elifana nabanye abaculi. Kanti-ke nabakade bengakaqali ukungisapota nabo besiwendele bekhumane nami bengisapote bewujabulele njalo umculo wami ngoba ngiyakudinga kakhulu uxhaso lweni balandeli abahle.
Lapha lizwe uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi ngunkunze emnyama umfana kaMalinga exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk namhlanje, siqhubekela phambili sikhangela udaba lenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla le-Triple SIM. singake sihlukane isihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezigokhela. Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change esithi leli bandla selithunjwe yiZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesanamhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube. Lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.